Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya kuZambia zvinoti zviri kumanikidzwa kunwa mapiritsi ekorera kunyange vasiri kurwara nechirwere ichi. Mumwe weavo vakamanikidzwa kunwa mapiritsi edoxycycline ndiamai Faustina Chinyoka. Amai Chinyoka vanoti zvinoderedza chimiro chemunhu kunwiswa mapiritsi kuti vaende kuchimbudzi nechinangwa chekuongororwa tsvina yavo kuti haina chirwere chekorera here.
Anakuritswa mese uchipuruka mubhazi uchipuwa kapiritsi uchipuwa kubasi ngekorokoro piritsi raunapuwa iri mberi kuti unochaya unobva kakuchaisa ipapo saka rikakuchaisa wombouya netsvina yako yendaekuenda nekorera ii kana usina korera wonzenga kana uine korera wombonzidoka.
Mukuru anoona nezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu reMashonaland West vaJohn Kamponto vanoti zviri kuitwa neZambia hazvisi pamutemo weInternational Health Regulations 2007. Mutemo uyu haubvumidzi kumanikidzwa kwevanhu kuongororwa kuti vane chirwere here kana vasingade. VaKamponto vanoti mushure mekuudzwa nevanhu vari kushanya kuti vari kumanikidzwa kunwa mapiritsi nevashandi vepabhodha redivi reZambia vakaenda vakanozvionera pamunosefodya. VaKamponto vanoti mukuru wavo mudunhu reMashonaland West vaWentless Nyamayaro vakatonyorera munyori webazi rezveutano vaGerald Gwinji vachivazivisa nezviri kuitika kuchirundu kuitira kuti vataure nevakuru veutano kuZambia nezvedanho ravari kutora.
Ok, dambudziko iroro takarinzwa richibva kubhodha kwedu kuchirundu kuti vari kunzi vatanga vasubmita tsvina yobva yaongororwa kuti havana chirwere chekorera here. Asi seprovince through our provincial medical director vakatonyora tsamba vachizivisa head office yedu who is the permanent secretary. As you know kuti nyaya iyi yakutoda kuti vataura negovernment to government as minister of health yeZambia neZimbabwe. Saka isu takaendesa dambudziko ratasangana naro kupi? Kuhead office kuti vataurirane neZambia.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaJohn Marava vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZambia.
Zvekuti testaivikini maZimbabweans ese ari kupinda muZambia kolera ndonange pane pavari kuti rasikei nokuti izvo tikada kutarisa kuti kuZambia tikatarisa distance iripo pakati peZambia neHarare yakareba zvinokwanisa kusvikana kuma 400 kilometers. Saka kuti munhu azobva kubva kuHarare kusvika kuChirundu pasina kana kukanganiswa nekorera ndonange hazvikwanisiri kuitika nokuti korera kana yabata munhu inokanganisa munhu nekukurumidza.
VaKamponto vanoti kumanikidza vanhu kunwa mapiritsi ekorera edoxycycline vasina kudya hazvibvumirwe sezvo zvichiita kuti munhu atozorwara ave kuita manyoka. Kunyange mudunhu reMashonaland West musina munhu atawanikwa aine chirwere chekorera, VaKamponto vanoti pane vanhu vakaongororwa vanosvika 11 mushure mekurwara nemanyoka asi vakanzi havana chirwere chekorera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezveutano kuZambia. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chiguriwa.